mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti kusawirirana kwemakanzura kuri kukanganisa upenyu hwevagari. Mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi vanoshanyira Ukraine muchinyararire. Imwe nyanzvi mune zvekudya inoti Zimbabwe ichanetseka zvikuru pamusoro pezviri kuitika muUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rinomirira vagari reHarare Residence Trust rinoti zviri kuitika mumakanzuru mazhinji zvikuru sei muHarare zviri kukanganisa magariro evanhu. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza Studio 7 kuti makanzura anomirira mapato akasiyana-siyana mukanzuru yeHarare anofanira kuisa mberi vagari vakavasarudza kwete mapato avo. VaShumba vanoti makanzura ane simba rekuchinja upenyu hwevanhu munzvimbo dzavanomirira. Izvi zvinobva pakusawirirana pakati pemakanzura emapato akasiyana-siyana nemakanzura matsva neavo akadzorwa zvichitevera sarudzo dzemabai elections dzichangobva mukuitwa. Tabata vaShumba kuti vatiudze pamusoro penyaya iyi.
Hondo iri pakati pemapato mairi aya, pakati pehurumende nebato reCCC, ngeyekuti macouncillors eCCC paakange asiri mucouncil, macouncillors akasara anokwana 24 akasara ari mukanzuru wakaronga macommittees matsva, awakaapoinda machairperson matsva kuti wafambise basa apo vamwe wavo wakanga vaitwa record. Mushure mebai election, macouncillors eCCC paakadzoka kukanzuru, wakauya waine fungidziro yekuti ivo zvavanenge varonga ndizvo zvinofanirwa kuitika. Asi tikatarisa muEurban Councils Act tinoona kuti macommittees haangochinjwi nekuti tiri kuda kuti achinjwe, asi ane nguva yaanofanirwa kuitwa sei kuchinjwa kuti ndiwanani vari mumacommittee, ndiwanani vanoatungamirira. Izvi ndo zviri muEurban Councils Act, ndo zviri kushandiswa naminista. Asi kune gakava rekuti kana tikabvumirana semacouncillors kuti tinoda kuchinja makomiti, tinokwanisa here kuzviita patadira? Macouncillors ari kuti ndo zvavari kuda, vari kuda kuchinja macommittees, asi minista ari kuti munofanirwa kutedza mutemo weUrban Councils Act.
Tinoona zvakare kuti pane kusawirirana pamusoro penyaya yamameya. Imi seHarare Residence Trust munozviona sei? Chii chiri kuitika vaShumba?
Panyaya yameya, macouncillors eCCC haasi kufarira acting mayor aripo, akasarudzwa nemacouncillors panguva yavakanga wari record, Stuart Mutiswa. Saka pavari kudzoka vari kusvika vachiti tiri kuda kuita election yameya mutsva, asi nyaya yameya chaiyo, meya Jacob Mafume aisati yapera. Saka appointment yakaitwa ya Stuart Mutiswa, minister varikuti ndo zviri pamutemo. Ende mukawerengawo Urban Councils Act inoratidza kuti inopa masimba mazhinji kuna minister rekuita zvinhu zvakawanda zvavanokwanisa kuona kuti izvi zvingabatsire guta here, kunyangwe tichiziva kuti zvinangwa zvaminista zvinogona kuve zviri zvakarerekera kuti vari kuda kuti pave nekusashandurwa kwemacommittees.
Vagari vakavhotera vanhu vose ava vanotii nhaye vashumba?
Dambudziko riri kuitika gere kuti wachirwisana kudaro service delivery yemuguta reHarare iri kufa. Marara haasiri kutakurwa, migwagwa ine makomba mazhinji, motokari dzevanhu dziri kufa, mabills evanhu ari kuitwa ekufungidzirwa. City of Harare haina billing system yakakwana. Ukuwo uku wamiririri havasi kuita misangano yekuti wataure newagari. Saka pane dambudziko guru. Saka tiri kuona kuti macounselors panzvimbo yekuti wanyanye kutarisa kuti wanokwanisa kushanda sei, wakanga vari recalled nevakanga wasina kurikoliwa, vakasara vachifambisa basa mukanzuro. Panzvimbo yekuti wabatane wataure nyaya dzekuwaka guta, vari kutarisa zvino wakapfeka mabhachi emapolitical parties avo. Saka mukanzuro tine ZANU PF ine macounselors mairi, tine MDCT, tine TCCC. Zvichireva kuti macounselors aya anokwanisa kushanda ese kana achida. Asi dambudziko nderekuti weTCCC havasi kuda kuti macommittees arambe achitungamirwa nemacounselors akasara ari pazvigaro.
Avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tatadza kubata mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalus Siziva kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Pakupera kwesvondo, mutauriri weHouse of Representatives yeAmerica, amai Nancy Pelosi, vakashanyira Ukraine muchinyararire vakaita musangano nemutungamiri weUkraine vaZelensky. Amai Pelosi ndivo munhu ane chinzvimbo chikurukuru muAmerica kupfuura vose vati vashanyira Ukraine. Svondo rapera, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakashanyiravo Ukraine, vakateverwa nemunyori mukuru wesangano reUnited Nations vaAntonio Guterres. Nyanzvi mune zvamatongero enyika vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vakuru vakuru veAmerica vari kushanyira Ukraine panguva yehondo chiratidzo chekuti America haizofi yakabvuma kuti Russia ikunde muUkraine.
Maonero angu ndeyekuti US iri committed zvakanyanyisisa kuona Ukraine ichibudirira pahondo iyi neRussia. Takaona mazuva apera kwakashanyira Secretary of Defense Austin naSecretary of State Blinken. Matop officials aya akaenda kunoona zviri kuitika on the ground kuitira kuti vainfluence support yavanopa kunoku kuti maAmericans vasanyanye kurwadziwa nesupport, because kwaenda mabillions ati wandei kuchinosupporta war iyi yekuUkraine. Saka zvoratidza kuti United States semashoko akataurwa naAustin Secretary of Defense kuti iri serious, kuti unoda kuona kuti Russia is weakened pawar iyi, kuti Russia isabudirira.
Seiko America nemadzisawira ayo vaisanya ya Ukraine pamsoro soro kudai sekuti atisa tamboona nyika dzinoita vapoteri kana kuti marefugees akadari sei Ukraine yakasiyana nedzimwe nyika kana tasvika panyaya yokuwa na rubatsiro kubva kuAmerica nemadzisawira ayo
I think mufanira kutarisa kuti hondo iyi ndiani arikurwa Russia ndiyo yakatanga hondo iyi and it was clear that Russia is a superpower in a nuclear weapon. Russia has been trying to advance influence since Wakatauro na Putin. Putin always kutraa kutosera Soviet Union ye kare ya yaka tispandiwa. And I think my countries, US ni my countries, my allies are I with the Soviet Union is recreated because of opposing ideology because my Soviet Union in the communism in Irgurisanane Yatingati my democratic my liberal democratic states. So I wonder I maone rangu my countries yes I had with Russia ibudirire because Russia ikabudirira inozoramba ichi expand the territory ayo next thing tichanzwa kuti vada kuenda kunana Poland na kunana Romania. So that's why they are, my countries they say are committed kuti vaistope Russia isati ya fura nepa Ukraine.
Tiri kuona kuti bato rema Democrats ndo rinoita sokuti riri kunyanya kuda kubatsira Ukraine chinoita kuti ma Republicans asaratidza kuva neshungu dzokubatsira Ukraine chii
ai simple politicking opposition politics chete kutambwa ne ma Republicans because vanoziva kuti America ikabudirira pa support yayo Ukraine ikawina versus Russia then credit ichaenda kuna Biden tinoziva kuti 2024 even 2022 kune ma midterm elections ari kuuya wo muna November huko saka ma Republicans hadi anything chinoitisa kuti ma Democrats aone ikwe kunge vari kubudirira pa utongo wavo.
Nyaya isha pera sei vamoyo.
Nyaya kupera kwayo ndio kuti Russia i withdraw it's okay Russia kwayo yotosarenda chaizvo because hadioni kuti ma Americans vataura kuti havazovumira kuti Russia ibudirire pahondo iyi. Saka kana zvakadaro vachiva vacharamba vachisupporta Ukraine as long as Ukraine ma citizens of Ukraine are prepared kuramba vachiro America icharamba ichivasupporta ichivapa ma weapons state of the art weapons and the only way hondo ichapera nayo ndeyekuti Russia I withdraw its okay kwayo.
Avo vange vari nyanzvi imwe nezvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7 zvichakadaro hondo pakati peRussia neUkraine inonzi yatotanga kukonzera kushayikwa kwezvokudya munyika zhinji pamwe chete nokukwidza mitengo yezvinhu munyika zhinji pasi pose kuti tinzwisise kuti hondo yeRussia neUkraine inorevei kunyika dzemuAfrica zvikuru sei Zimbabwe tabata nyanzvi munyaya dzezvechikafu uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga.
Zvinorevei zviri kuitwa nehondo iyi kune zvekudya kune vanhu vemuAfrica. Ichokwadi kuti both Ukraine neRussia dzinozikanwa neurimi hunoita kuti vanoita kutiwo nyika dzakawanda dzinorarama kuburikidza nekurima kwavo. Isu vemuZimbabwe tinowana wheat inobva kwavari nguva yatinenge tisina wheat dzedu dzakakwana nepamusana pekuti nyika dziri mbiri idzodzidzi dzese varimi vanozikanwa vegorosi. Saka zvinoreva kuti chingwa chichanetsa nepamusana pekuti mutengo wegorosi uchange wakwira zvikuru pavanenge vaakushayikwa. But sekunge zvisina kukwana nyika idzi dziri mbiri kunyanya iyo Russia major player panyaya dzemafuta ekufambisa pamwe chete negas. Saka munoona kuti mafuta akangokwira, chikafu chese zvekare chinobva changokwirawo. Saka munoona kuti kushaikwa kwegorosi pozoita kukwira kuchazenge kuchiita mitengo yemapeturu nemadhiziri nemagasi zanoseenzeswa nevanhu, kunoenda zvekare kunotokonya kukwira kuchazoita zvekudya munyika dzakawanda. Zimbabwe nedzimwe nyikawo dzichange dziri padambudziko guru rekushomeka kwechikafu, zvinoreva kudhura kwacho, nekuti zvinhu kana chaachishoma chinobva chatanga kuva padhimandi, and dhimandi iyoyo ndo inoita kuti zvikafu zvikwire.
Saka takatarisa hondo iyi, Reverend Matonga, Zimbabwe yakamirirwa nei mberi kwairi kuenda uku?
Tichange tiine direct kurwadziwa senyika nezviri kuitika kunana Ukraine izvi, zvekare zvinocreata competition yekuitira kuti vanhu vakawanda vanenge vaakutsvaga chikafu chiri kushayika ichi. Saka competition iyoyo inotirwadza pachedu isusu, kunyanya nepamusana pekuti zvinoreva foreign currency yatisina. Saka tiri kukombita nevamwe vanenge vainadzo foreign currency, vanokwanisa kukurumidza kunotenga zvikafu vachichengeta mhuri dzavo, nekuti vanenge vaine access to foreign currency, rinova riri dambudziko renyika yedu yeZimbabwe. Hatina foreign currency yakakwana mumarizevhi edu senyika. Saka munozoona kuti tichadhurirwa zvizhinji uye tinonetseka, nekuti mari kana yakutorwa ichino importa zvinhu zvakadai segorosi, kureva kuti pane zvimwewo zvatinoda zvinenge zvaakusafa, zvakafanana nemishonga muzvipatara and so on. Saka hazvizokwanisike, mukaona mamwe emacivil servants edu anenge achiti tanga tadi kubhadharwa nemaus dollar nepamusana pekuti ndo aakunyanya kutenga munyika yekwedu, anenge asingawanike nekuti anenge achiendeswa kuenda kunotenga zvekudya. Ndo chekutanga chatingakurukure about zvinhu zviri kuitika kunana Ukraine.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvechikafu, uye vakambove mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vari parunhare neStudio 7. Zuro, Zimbabwe yakabatana nenyika dzepasi rese kucherechedza zuva revashandi May Day, vashandi vachiti vanoda kupiwa mihoro nemadhora ekuAmerica kusarudza vatungamiri vavanoda musarudzo dzegore rinouya, pamwe nekusachichidzirwa pamabasa. Godwin Mangulya akange aripo akatiunzira nyaya iyi nezuro Maneru.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU, amai Florence Tarvinga, vaudza mhomho yevanhu vapinda mumhemberero yeMay Day kudziva resekwa, kusanganisira mutungamiri weCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa, kuti zvinoshamisa kuti hurumende iri kutadza kuti vashandi vabhadharwe nemaus dollars, asi iyo yave kutobhadharisa vanhu kutora mapasipoti nezvimwe nemadhora ekuAmerica. Vati vashandi havacharamba vakapeta maoko, vamwe vatungamiri venyika vachiita zveuori nemhuri dzavo.
Tiri kuona mapurisa, tiri kuona masoja achipindira mundau dzepakasa dzemadisciplinary hearings. Zvinofamba sei kuti nyaya dzevashandi hadzichakosheswe munyika yeZimbabwe?
Vatiwo apo nyika yatarisana nesarudzo dza2023, vashandi havadi nyaya dzemhirizhonga uye vanofanira kuvhotera vatungamiri vavanoda pasina mhirizhonga, sezvange zvichiitika musarudzo mumakore apfuura. Amai Tarvinga vati vezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nenyaya dzekudzvinyirira vashandi pamabasa. Mapato ezvematongerwo enyika apinda pamusangano wanhasi, kusanganisira ZANU-PF, Citizens Coalition for Change nemamwe, abvumirana neZCTU kuti vashandi vanofanira kutambira madhora ekuAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weTriple C Vatendai Biti, avo vataura vakamirira mutungamiri webato ravo Vanelson Chamisa, avo vange vari munhandare vati vashandi vanofanira kupiwa madhora ekuAmerica nekuti mari yenyika haisisina simba.
Solution iri simple. Mushandi ngapiwe US dollar. Mushandi ngapiwe US dollar.
Vanga vakamirira bato rezanu PF vaHappiness Madambi vati bato ravo rinoda uchose kuti vashandi vagare zvakanaka munyika. Gurukota rehurumende rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu pamwe nevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vanzwa zvichemo zvevashandi uyewo hurumende iri kugadzirisa zvichemo izvi pasi pechikamu chetripartite negotiating forum.
Kuti collective bargaining inyatsobuda, kuti violence neintimidation yevashandi pamapasa ibve isavepo, saka zvese izvo tiri kusevenza tiri pamwe chete.
Vashandi vakatanga kucherechedzwa muna 1889 nevashandi vachirwira kodzero dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday, hurumende inozivisa nezvekukwidzwa kwemari yedzidzo kana kuti school fees apo zvikoro zvichizarurwa mangwana. Hurumende inoti izvi zviri kukonzerwa nekushaya simba kwedhora remunyika. Ukuwo hurumende inoti haina mari yekuti vana vechikoro veprimary vadzidze pachena sekuvimbisa kwayakamboita, ichiti haina mari yekuita izvi, asi ichiti inovimba kuti gore rinouya inenge yawana mari yekuti vana vechikoro veprimary vadzidze pachena. MuNewsday makare, uwandu hwevanhu vari kugura michato huri kuramba huchikwira. Nemusi wechina chapfuura, dare reHigh Court muHarare rakagura michato makumi mana neminomwe. Gore rapera 2021, michato inoita chiuru chine mazana matatu nemakumi mashanu neumwe kana kuti 1351 yakagurwa nedare reHigh Court. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masura sei kupa Studio 7, maswira sei, maswira sei. Aina hangu ndaida kumbobvunzawo panyaya yemabhetapo. Makati varume vanokwanisa kutora mabheti evana vavo vari kunze. Ko vana vakachengetwa kumusha kwana mbuya, kumusha kwamai vari kushandisa masenemu ana mbuya. Senemu yamai machida kuchinjwa kutora senemu ya baba. Zvinoitwawo sei? Turerutsirewo ipapo, nekuti chinonetsa ndechekuti kana baba vakafa inini handina chandinowana, ndokuti zita rangu senemu yangu inenge ichishandisa senemu yekumusha kwamai. Asi ndenichizikamwa kuti ndiri mwana wokwaningi, ndinozvarwa naningi naningi, asi senemu yangu inenge ichishanda senemu yekwamai. Kana baba vazofa handina chandinowanawo, vedu vetibatsireiwo ipapo, tibatsireiwo tikwanise kutorawo masenemu yekumusha kwana baba vedu nyangwe takura. Izvino vamwe vakatororwa, vamwe vakatokura kare vakuda kuchinjwa masenemu kuti vatore masenemu yekumusha kwababa vavo. Seni ndoda kutora senemu yekumusha kwababa vangu.
Ndino Hirari chitauro, ndivezve organ weCCC ndiri muno South Africa Western Cape Queenstown. Ndikutaura pamusoro pahope yechimono kuti wakatenga zvipfuyo zvaunenge watenga chakabereka mwana chichafanira kuti achiite siripi here kuti chizivikanwa ndechako. Zviri kuitwa vahope yechimono izvo hazvisiri zvoba. Vanhu vezanu PF vari kuvavara nepesi. Ngavaregedze kudaro ba kusungurudza munhu, ngavaregedze kudaro. Vashaya zvokuita here? Ndokusumudza nyika here ikokoko? Neiye yekuti hope yechimono ari kutaura zvitsoko, ari kutaura zvinhu zviri kuitika, ari kuonesa vane Zimbabwe, ada kuzama kuda kusungura vane Zimbabwe, mauda kumufikisa nenzira iyoyoyo. Chokumbirisawo vese vakateerera vane Zimbabwe vari kusenzeswa mune nyaya dzakadai idzi, kusanai nezvamuri kuita izvozvo, ndokugadzira nyika here ikokoko kuri kuikona namunangaro? Ndavaregedze kudaro vakusungurudza vane Zimbabwe, varemerwa nenyika makubhizina hope yechimono.
Ndinokumbira, ndine chikumbiro specially kuna president. Zita rangu ini ndinonzi Nomen Makuwe, ndinobva kwaGutu Ndinokumbirawo kuna president kuti president ngavatibetserewo tidzokere munyika dzedu tiwane mabasa tindoshanda nekuti kwatiri kuno kuSouth Africa kwarema kwarema zvikuru takatenga mastendi atikatorerwa iko zvino matinogara mastreet mudhuze nemastreet nemarod vanofamba vachitishidzira saka takatobatira hana mumaoko chaimo kuti titoita kana kufara kana mapati mukati menyika ino iyi zvakaoma. Saka tinokumbirawo purezidendi vamunangagwa vagadzise nyika tione kuwana mabasa. Chatinongoda mabasa tishande tiri kunyika yedu. Ndinotenda.
Makadiko mhuri yeZimbabwe vari kuSouth Africa, ndinokurudzirawo kuti endeiwo kumusha tindovhota, endeiwo kumusha tindovhota. Tisangotaurawo tiri kuno, tisingaendiwo kundovhota, endei kumusha tindovhota. Kuda matambudziko angapera, tingakwanisa kudzokera kumusha, tikandoshandisawo ndirawo kumusha kwedu. Nyika inenge yanaka, tetazvigadzirirawo nyika kwedu, timirongo gadzirwa nyika nevamwe. Endei tindovhota neuwandu hwedu vana veZimbabwe.
Mazuva sei vashamari vestudio 7 kwakadini iyoyo. Inozi Pasi Mohlanga, tiri patembisa apo. Ndemashoko mari matatu kuti vaJulai moyo vasatore Zimbabwe kuti ngatei ngeyavo vega. Zimbabwe ngeyemuntu weshe, Zimbabwe tirarame teshe. Saka Julai moyo vasatore Zimbabwe kuti ngatei ngeyavo vega. Zvavari kuti haisi right, ndezvavanoita izvozvo. Julai moyo asati ngatei Zimbabwe ngeyake ena. Ndizvopi izvozvo, kaasiye tsika yari kuita iyoyo. Toro muntu wakafana nevamweni, ndizvopi izvozvo. Sanobefa oda kuguta yega, kuguta yega. Havazoshandire nyika, varoshandire homwe dzavo chete. Vana vofanga nenzara, vana vasi kufunda, maticha asi kufundisa. Nyika yedu ine mari dzakawanda, vaine magodhi, mari asi vanotore mari dzoisa muhomwe dzavo. Teitambura, havagadziri marodhi avadini, vengesa muhomwe chete. Saka vese vanongosigira Zanupiefu, vanosigira ngokuti vari kurya veiguta nevana vavo vende kuchikoro. Saka vanazopano zvombo Zanupiefu yakadhakwa kuti vari kurya vesha vavo, vasadaro. Asi ichazopanawo nguva, Mwari aisi benzipo.
Pastudio 7 tinokwada chaizvo, asi ini mamuna tsika yekutora vanhu vechikadzi. Isusu takatoora mwoyo nenhau yekuti hatisi kutombonzwa maodhi yedu achiverengwa. Zvakangooma vedu vetotaura seiko kuti munangagwa akatiipirawo? Tozvitaura sei musingatore maodhiyo yedu?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Chinoramba tichikurudzira vanhukadzi kuti vatipewo pfungwa dzavo. Chinodawo kunzwa kubva kwamuri vana mai nanhasisi. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust rinoti kusawirirana kwemakanzura kuri kukanganisa upenyu hwevagari. Mutauriri weparamende yeAmerica amai Nancy Pelosi vanoshanyira Ukraine muchinyararire. Imwe nyanzvi mune zvekudya inoti Zimbabwe ichanetseka zvikuru pamusoro pezviri kuitika muUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka vateereri.